vemabhizimusi vataura nestudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi vanidmo manyasha avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa
kwatinohodha kwatinoenda kunana Tanzania kunana Dubai mari yatinoshandisa maus saka hazvibetseri kuti ndotenga zvinhu nemaus ndandotengesa kuno kune RTGS ende RTGS yacho irungomoka yakakwira yakadzika saka ini hangu sabusinessman ndongoti zvinhu zvandotengawo nemaus ndotengesawo nemaus ndokuti ndiwane profit
vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo mutsva asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vasori vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze vadonald joma avo vanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi
Kubva pakaiswa statutory instrument hatina kuvhura takavhara nekuti varungu vedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kuzvino vanga vakaiodha nemaus saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi saka kubva payakangeiswa hatisi kushanda zvokuti takutotyira kumabasa edu isusu kuti tokwanisa kungorasikirwa nemabasa nekuti vari kuchema chema kuti nangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maus achona vanozomaona kupi iwo maus achona asingachabvumisi chichi kuti vashandise maus vangunzi mabhondi chechi saka hamino kuti zvichafamba sei asi takavhara for now ende handifungi kuti ikaramba iripo seya instrument tingavhura izvizvi
vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vativo vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuhwa marezinesi ekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa vamwe vemabhizimusi madiki vakaita samuzvare Martha Madhuyeko vati vatambira mutemo mutsva uyu
netwa negavhenmend nerimwe divi zvakanaka zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimusi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga tautounzonzi tinofanira kubhadhara neforex maus dollar apa paisusu makastoma edu akanyanya macivil servants anga asingawane maus dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi sekenina itinga hangu zvamboitwa negavhenmend on the other hand kwatiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka nofunga izvezvika pamwewo vanhu vakauyawo nezvimariwo zviri nani nani tinokwanisawo kuitawo zviri nani mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti iha vemidhuri yava vanga vatotiomesera imagine 50 years kuti yesi mari yakawandisa
nezuro hurumende yakaisa mutemo westatutory instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunze dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika izvi zviri kupikiswa neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende vanik mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva
vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemari dzoko vari kutyora mutemo wenyika vari kutyora mutemo wanyika kubvira nestatutary instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019 vari also kutyora mutemo wenyika maererano namaexchange control regulations saka mavhunza kuti vachaitwa sei vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanotyora mutemo wenyika vanoita macriminal activities its illegal kana chanzi illegal chimenzi kutyora mutemo saka hazvifaniri kuitwa vamwe vanogona kuruza malicense avo vamwe vanogona kusungwa chaiko maererano nemhosva dzavo but izvo tinosiya kumatare asi zvinosungisa
zviri kuitika kumasvingo zviri kuitikawo mumaguta ose ari munyika vakawanda vachema nerekuti havasikwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba